vana chiremba ava avo vange vachisanganisira nevamwe vekuunited bulawayo hospitals vambovharidzira misiwo yepachipatara chemupilo vachiimba uye vakabata zvinyorwa zvange zvichiratidza kusafara kwavo nekupambwa kwadr magombei avo vanonzi vakatorwa pamba pavo muharare nevamwe vanhu vasati vazivikanwa kuti ndivanani dr mutavisi bhebhe vanove munyori mukuru wemupilo hospital doctors association vanoti havazi kufara nezvakaitika uye vanoda kuti dr magombei vawanikwe vari vapenyu dr bhebhe avo vakambove munyori wesangano rezimbabwe hospital doctors association vanotiwo vanoda kuti zvichemo zvavo zvigadziriswe
vaona zvakozera kuti vauye kuzoratidza kuti they are in support napeter magombei and they want to know kuti aendepi atorwa nani and munhu anotora anofanirwa kusungwa because hazvitenderwi neconstitution yemuzimbabwe kuti munhu anongotorwa nani zvake ongovigwa mazuva akawanda so
mumwe chiremba dr tawanda manjonjo avo vanoti vakamboshanda vose nadr magombei vanoti vana chiremba vakawanda vave kutyira upenyu hwavo asi vanotiwo kunze kwekunge dr magombei vawanikwa vachadzokera kubasa chete kana zvichemo zvavo zvagadziriswa
ndiri kurwadziwa bhozi peter isamuwanika vandaigara ndinaye togara tese peter was once here and then moved to harare to work in harare so peter ndotoza kurwadziwa naye tori emotional hatogoni kushanda ini ndaichitomboya let me give government a time a platform to negotiate ndichitomboya kubasa but right now I can't anymore I can't vauzi kuti mumwe waunoshanda naye aripi just yangoti sapuai you can't come to it so I'm not coming back until he's back and the grievance is out so jesus
mukuru wechipatara chemupilo valenard mabhandi vanoti sekuziva kwavo vana chiremba vange vavimbisa kuti vachadzokera kubasa mushure mekuratidzira kwechinguva chidiki
situation iri pachipatara ndeyekuti mangwanani vana chiremba vauya kubasa and vakatiwo vachasangana kuti vademonstrate kuti umwe wavo haasi kuzivikanwa kuti ari kupi nesu tinotoriwo concerned kuti aridi nekuti we would want sezvakataurwa naminista kuti pasawane vana chiremba vanokanganiswa saka tiri kutarisira kuti vaita demonstration yavo sekutaura nekunzwa kwandaita kuti vachadzoka kubasa voenderera mberi
mumwe murume angozvidoma nezita rekuti walter uyo anoti ange ane mudzimai wake ange achirapwa anoti varwere vakawanda vange vasina kuonekwa nana chiremba
ndikumbira kugovernment itaure navo kuti vakwanise kudzoka vanhu vakwanise kubatsirwa tani kuti vanhu vari kutambura iko zvino vanhu vari kutambura vatova panguva yakaoma kuti vakarara nhasi vanhu vasina kubatsirwa madokta achinge vakunze zvinogona kukonzeresa kuti vanhu vaazotesera vamwe vatisiri saka tachikumbira government itibatsire pa
vana chiremba vange vari pakati pekuramwa mabasa apo dr magombei vakapambwa vana chiremba vave nemasvondo maviri vasingaendi kumabasa vachiti havachakwanisa kuwana mari dzekufambisa hurumende inoti iri kugadzira mutemo wekurambidza vana chiremba kuramwa mabasa asi nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzinoti izvi hazvienderani nebumbiro remutemo wenyika ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taurai shava